wadzwanye kuti ndabva kubasa kwadabira vana vangu vandacho vanonge chidzidzisa muchikoro. Nguva yavo ndikaenda kudare. Ndikasvika vanhu vakandisunga, vakandibata, vakanditota, vakandigarika mutoro nguva refu vachiti havasati vane umbowo hwekubva kudare. Nyaya yangu itongwe. Saka akasvike kutanga ndaane nguva yakawanda ndichienda vachingotaura zvimwe chete izvozvo.
Saka manga mashevedzerwa chidare ratichikwa musi.
Vazoti tidzoke muzuva 11. Vachiti vanotarisira kuti vangadai vane chekuti vandipomere chingaite kuti matare azveye kuti vaone kuti ndine mhosva kana kuti handina. Nhasi tinodzoka musi wa 11 April kuchinzi ndopa vachange vachizotonga nyaya yangu kana state yavo vana chipomerwa pamuraramiro wandinoita kana pakondakti yandakaita.
Iyo nyaya yamuri kupomerwa ndiyechi?
Tiri kupomerwa nyaya yekutanga yekuti ndinoda kubvisa hurumende nechisimba. Zvichinziwo zvakare ndakainsaita vanhu kuti vaite mhirizhonga yakaitika mumazuva akapfuura musi wa 14 to 16 February pakaitika mhirizhonga yakaita kuputswa kwezvinhu sekutaura kwavanoita. Saka dziri nyaya mbiri idzodzo ndodzandiri kudenurwa kumatare. Yekutanga yavanoti treason, yechipiri yavari kuti inciting public violence.
Saka vakatanga vakusungai vasati vaona umbowo?
Ndakatanga ndikuabhudhagwa, ndikambunyikidzwa, ndikarohwa, ndikapota ndauraiwa, ndikazoshandiwa kumapurisa. Asi nhasi vakuti havana chavanoziva chavangape kudare kuti ndingatongwe kuti pane mhosva yandakaita here. Hongu vakatanga vandibata vasati vaita tsvakurudzo vasina umbowo hwekuti ndingatongwe nemhosva iyi.
Gweta renyu ratichine nyaya iyi?
Gweta rangu raradza kukashamara rikapa dare rikanyorisa kudare kuti tinokumbirawo kuti musi wa 11 chechi ikwanise kuzivisa kuti trial yedu yacho inotanga rini. Kana vakundikana kuti vatiudze kuti trial yemhosva yatinonzi takafara ingatange rini. Nyaya yacho hatichazotenderi kuti tirambe tichinzi tiri parimandi, tirambe tichinzi ndinoripota kumapurisa, ndirambe ndichinzi handi pane zvimwe zvinhu zvandisingatendegwe nenyaya yekuti ivo havatori naumbowo zvachose. Saka vavazivisa dare kuti ngazvigadziriswe musi wa 11 April kuti tizvikanwe tizopinda mutrial rini. Kana vatasa tobviswa panyaya usungu.